nyaya mutori wenhau anonzi mwoyo uyu takainzoona baba Munzora achiti ndo zvanga zvaitika nekuti ndiyatsvaga baba Munzora akavaudzota aiwa pane nyaya yaitika vambuo nepane vakomana vedu paHarvest House saka taachida tinyatsosenengura tinyatsoonesesa kuti chii chaizvo chaizvo chakaitika because tinotaura nawo baba mu kuti vatipe umbo wakakwana kuti chii chakaitika so that tozoita mainvestigation toona kuti kana vari vakomana vedu umbo onekwa kuti vangarangwa sei nekuti isu setisangano yemudc haandiwo mavalues edu haandicho chinangwa chedu kuti tigare chinetsana nevanhu kana tirizove maissues nenyaya yemirizhonga tiri kunzwa kuti hanzi pava pane demonstration nao pademonstration vanhu vanenge vakawanda ndoziva kuti zvinhu vagovaomera kuti vanyatsoona kuti ndiani akavarova asi handizvo zvinhu zvatokurudzira senyika kana semusangano wemdc wedu
tinonzwazve kuti pakaitika mhirizhonga kwamutare zvakafamba sei
pane vanhu vanenge vachida kunyomba bato redu remdc nemashoko asina kururama ivo vachinyombawo maprovinces akaita sana manyikaland ini ndiri mumwe wacho vaikondaktisa maelection kumanyikaland handina kuona ndaanda tichiitawo election kumatare central kuna mp vahonorable chief whip wedu agones hatina kumboona kana violence yakamboitika hongu kana pane kukwikwidza tinofanira kuti chichiekisoto kuti vanhu vanombopusha nopusha no semutambo webhora ka vamwe vanenge achifanira kuti hadai timu yangu ikawina vamwe vachiridzowo maboso vachiita haungati iyo iviolence vanhu vakungofara vamwe vakatsama kuti ndingangodyiwa vamwe vachityiwo kuti hatingangoruza asi medzisero yacho ndo zvakaitika ndezvokuti vaihwina vakahwinawo vanhu vakapemberera vakabatana maoko vakaenda kana zvakaitika kudanga mvura handinyatsoziva kuti ndiani chaivo chaivo akarimari tangozviona manewspapers but kana kuri kuti kwakaitika violence maonero angu ndeyekuti hatingaiti violence kukuvara munhu mumwe chete because paprimary election tiriekusoda pangadai panga pane vanhu vanokwana kana 400 chaivo pa400 vakarwana vari mumba dombo rimwe kana rikashandiswa rinorova vanhu more than one handikunoti chinhu chatingati ichokwadi chizere ichocho vanogona kuti vakapushana mumwe akadona pasi pakusaizirana kuti mumwe apinde mucue but handina ruzivo nezvo zvakanyanya but handingati pakaita violence nainaina
asika vagabhuza vamwe vanoti imi semdc masiya nechii nebato rezanupf iro ramunogara muchiti ndiwo rinoita zvemhirizhonga kana tichiona zvakamira zvakadai pachiitwa sarudzo
tasiyana zvikuru hatina ropa remunhu ratakambouraya munhu isu vemdc tinombokweshana kweshanawo tichinyombana zvichiendera nekuti vanhu vakafara sei kana vakatsamwa sei asi hatisatambouraya munhu vaiolence ndokunge makuvadza vanhu mauraya vanhu